Kushanda semturwe nao muzimbabwe zvakaoma sekufamba munzira izere zvimbambaira nekuti pose paunosimudza gumbo rako hauzive kuti parichatsika pane chimbambaira here kana kuti kwete. Pamusoro pekushungurudzwa zvikuru nevezvematongerwo enyika pamwe nemapurisa, mutori wenhau anotadza kushanda akasununguka sezvo paine mitemo yakawanda inovhiringa mashandiro ake. Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Mamutare Kenneth Matimati anoti anoita nekugara achishungurudzwa nguva dzose apo anenge achiita basa rake. Matimati anoti nguva zhinji anoshungurudzwa zvikuru paanenge achiita basa rake rine chekuita nezvematongerwo enyika. Matimati anoti chimwe chinorwadza maitiro emapazi ehurumende kuvatori venhau vanoshanda vakazvimirira. Matimati anoti kuwana mashoko kubva kumapazi aya zvakafanana nekutema dombo nyora.
Mhengaidzo zviripo zvakati wandei. Chakanyanyisa chaicho chaicho kuwana information ndo mhengaidzo hombe iripo. Nekuti kazhinji kacho tichitarisa nemapazi ehurumende, kana uchida kuenda ikoko kunowana information yenyaya yako yaunonga uchiita, unowana kuti pane bureaucracy iripo yakati nyanyei. Iwe unokwanisa kunga uchiti ndiri kuda information iri maererano nezvakati zvakati zvakati, asi kuti ibude information iyoyoyo kunonetsa.
Matimati anoti vatori venhau vanofanira kushanda vakasununguka kuitira kuti vanyatsozivisa veruzhinji chokwadi chezviri kuitika munyika.
Nde unozogumisidza iwe wakuspeculator usisina mashoko chaiwo ari kubva kune vamiririri vehurumende. Zvouyazve pakuzotipinza papa pasina kunaka, pakunza mazonyepa pakati, mazokanganisa pakati, asi ivo ndivo vanonga vasiri kudii, vasiri kutipa information.
Sachigaro isangano renefenyuro yemunharaunda yemutare isati yoshanda yekumakomo Community Radio Station Initiative KCRSI vatarirai hungwe vanoti senefenyuro vanosangana nezviminga mupinyi zvakawanda kwazvo mukuedza kufambisa mabasa avo ekuti vashambadze zvavakamirira kuvagari vemamutare omo vachange vachizotefenyurira kana vazova neresinesi.
Mitemo yacho haisati yabvumidza bakuti macommunity radios aitwe license, saka tikuramba tiri pa one stage yekunga tiri initiative. Werezi wa targeting kuti tite move kutende kuita fully licensed community radio station. Saka zviruti dzosero mashure ninyaya kuti pane period yakati kurei sati pasati pa license kwa any community radio station muno muZimbabwe. Saka zvakadaro zvinoita kuti atikwanise kuti tibude tende kumhepo titefenyure uyezve kuti vanhu equipment yekuti broadcast.
Vahungwe vanoti kubva pakaombwa KCRSI makore 12 apfuura vari kusangana nematambudziko mamwe chete ekushungurudzwa nemapurisa apo vanenge vachida kuita mitambo yavo yekuti veruzhinji vazive nezvenefenyuro yavo. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti pane mitemo yakawanda inoita kuti mashandiro evatori venhau avaomere. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights Mamutare vapasimonya kureba vanoti mitemo inotyora kodzero dzevatori venhau muZimbabwe ine chitsama uye hurumende iri kupeta maoko pamusoro pemitemo iyi nechinangwa chekudzivirira veruzhinji kuti vasawane zvavanoda kubva kumasangano enhau aya.
Changa chandingati chakakosha ndechekuti kufambiswa kwemashoko yatingatiyo freedom of expression and also media zvino zvakanyanya kukosha Sterik mumararamiro ari kuita vanhu, particularly munguva yatakugara inoi. To the extent that tinofanira kunge tine mitemo inotendera kuti vanotapa nhau nevanodzipepeta nevanozodzishambadzira vanofanira kunge vachiita izvo. Vasina mitemo inonyanya kuvasungirira kuti itai izvi nenzira yakati, kana kuti vachinyanya kukondorewa nengati nehurumende, nekuti vemapepa nhau kana kuti vedzinhau vanotapa nhau ndo vanhu vakanyanya kukosha mukuona kuti hurumende nemapazi ayo ese nemamwe mapoka akaita semapariamendi uyezve nemataredzi mosva mumafambisiro avanoita basa ravo kunyange nemitemo vanoita basa ravo nemazvo here vakanyanya kukosha kudarika mamwe mapazi matatu ehurumende, nekuti tinova tiwo chimwe chikamu chatinoti fourth tire. Saka because of that vanofanira kunge vachiita basa ravo vakasununguka vasina chinonyanya kuvambunyikidza kana mitemo inovambunyikidza.
Matambudziko akatarisana nevatori venhau imwe dzenyaya dzakakurukurwa nguva yapfuura pamusangano wakaitirwa Mamutare. Musangano uyu wakapindwawo nenhengo dzedare reparamende. Vachitaura pamusangano uyu mumiriri wemabvukuta fara muparamende vaJames Maridadi vakati mitemo ine chekuita nezvevenhau inofanirwa kuvandudzwa nekuchimbidza. VaMaridadi avo vakamboshanda kuZBC semushamarari vanoti vamiriri veparamende vanofanirwa kuramba vachiyeuchidzana kuitira kuti izvi zvigadziriswe. Nyanzvi munyaya dzekutorwa kwenhau inoshanda nemisa Zimbabwe vatava nemoyo. Vanoti zvakakosha kuti mitemo inovhiringa kutorwa nekuburiswa kwenhau igadziriswe sezvo mitemo yakadai ichidzosera nyika shure. Kudzimara hurumende yoremekedza kusunungurwa kwemasaisai nekuvandudzwa kwemitemo yemashandiro evatori venhau munyika, veruzhinji vacharamba vachirasikirwa nemukana wekunzwa zvavanoda zvisiri kuburitswa nenhefenyuro pamwe nemapepanhau ari munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.